manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 22, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari sachigaro weSadic vaEmerson Mnangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kukwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMnangagwa vanoye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo rezano PF uye waparura musangano wepagore wezano PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau vaMnangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu Flerimo uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. Zano PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFlerimo. Wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMnangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inova sachigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanira kutevedzera zvinenge zviri mumaguidelines nekumaprotocols emusada. Kana nyika yatadza kuita process inofanira kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana takuenda kune mama platform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMnangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vaMnangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chiriraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMnangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga irikuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politiburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera. Uye wakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika. Sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro reHigh Court rarambidza makanzuru nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vane vakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvi zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana kuti Chitrust muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrust muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo akabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa, tine kunyange pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo, kunyange isu vagare tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tantisazoti nhasi tinomuka tiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvazvisina umira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tatakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndozvinhu zvakaita kuti tiende kumataredzi mhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamamuchida kuti zviitwe apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa, malocal authorities hakwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhara maregularization fees, vane marisita avakutobhadharawo kanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti address dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. kune vechidiki wakawanda wemu Zimbabwe varikuye mura mafambisiru esarudzo zekunyika ya America idzo dzichaona ruzhinji ruchino vota musi wa 5 mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzaye zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerica inofanira kuyemurwa ndimakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoyi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taisisi akwanisa kuadvertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anoyuwawo aikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike mugari wemuHarare anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerica.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze wane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota, tikaona kuAmerica tirikuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerica zvichikwanisawo kuvhota, so tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musadzi zvedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe, America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzemy elections. Isusu nzira dzedu dzemy elections, we are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa 5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika, apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yaDonald Trump yavakanga vachida kupfurwa nepfuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neCIO kunoku vachivateka vachivabvisa vachivatakura. Panguva diki diki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvino zvinhu zvatinotarisira kuti mapurisa kana neCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobudisa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for ma political parties avo, ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematiwi ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvionera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo hwakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakarimirana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remu Uganda rabata nengo 10 nenhanhatu dzebato rinopikisa National Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nengo idzi dzanga dzava nemakore 4 dziri muchirongo. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAnton Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabva tasevisa section iyoyo tichabva tabatanidza nefinance act number 1 2018 yakaamenda bank use. Vandityora kodzero dzevanhu nekuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kufaridza zvavanoda, inonzi right to choose. Sangana munhu aenda kushopa akungonzi sevisa cash chete vatotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidza nekubhadhariswa fainzi kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimota kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi kumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema-chemawo kuti unongoerekana mari yaiyesurwa muaccount ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu vanotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva mumabhizimusi mumava kushanda nevanhu vanenge vachitengesera pazhe pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweye mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei nemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarerusira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuwo amai Kamala Harris veDemocratic Party vavarikukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanya-mhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari umiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera ivo mavhotsi achiri kudzokoko vanenge vachinzi ma-undecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi ma-swing states. Ma-swing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumademocrats kana kumarepublican havana pavo, and ikoko ndoo kunonzi ndoo kunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndokwavari kutambira ikoko nekuti ndokwavari kuziva kuti ndokune mavhotsi ndokuchavapinza muwhite house.
Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuwa mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi nyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview pa TV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezvuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhoti kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kukampeina.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mate, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko. Matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game ravakutamba rari kuda kuona kuti kuSenate uko kunekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndomaonera angu andinoona kuti Wamkoma Vance vari muOhio imomo yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses. Asi kwaenda Mkoma wa Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020 vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musindo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari umiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 da Studio 7 apo murisei mese pa Studio 7 ya aserini akarohwa seri nekuseri hapana ne province yakamboina kuperilini kati vakutotambe yakutobiridzira yeye kubiridzira biridzira ndeyakatotambiwa hapana perilini yakarohwa seri nekuseri
mamzora nangu majimba akandimire nevamwese vashamarara ndimi wenyu Adam Tauro seri muno muQueenstown mulocation ini kwalingi ndokutaura pamusoro pachairman weSADC ava baba vakauya kubusiness vaiazoparadza nyika dzakawanda zvisanganisira naMozambique nedzimwe nyika dzakatikomboredza kuti vaite hunhu hwavainawo kana tichiti kana tichiti baba vafanira kuti vanoita hunhu hwekurova vana nemudzimai ndozvakafanana nababa watinawo purezidendi wedu hunhu hwa hauna kunaka nyika medu muri kuruta madiamond makromu matombo zvese kuita utsinyebedzo kuti munhu harapwe mahara muchipatira motenga mushonga mobenyu madiamond makanyarara vanhu vachiona mushonga zvezvemahara pamusoro pazvo munotovabhadharisa futi
mazuva zestudio 7 ini kuona kwangu ndoona sokuti maamericani ngavarege kubata vanhu sokuti vanhu havana kudzidza hapana munhu asina kudzidza ngavarege kuti kwanzi muzimbabwe hamuna masanction vachinyengegwa nemaregime change masanction ndo arimo ende anorwadza vanhu maordinary people zvavo ko ivo kana vachiona kuti masanction acho hazi masanction ko ngava mabvise vai vasingatemeri nyika dzakaita sana South Africa vanhu vanogara vachiurawa mwana Botswana vanhu vanogara vachisungwa vanhu vachihwimwi
vana John mushaya vanhu ava vakuna neamerica kwamunoenda mungangoendawo zvenyu but vanhu vanenge vachidikwa ikokoko havasi vanhu vakadai nana John mushaya vanhu vanenge vachidikwa kuna naamerica hapana chinodzidzwa nezimbabwe zvekuti vana John mushaya vanhu vangatoti ha taenda kuamerica pane zvatingandodzidzawo because muno muafrica matyka tasa vana south africa vanongoshandisa randi havana mbochinja vana mozambique vanongoshandisa iwayo manhikira iwayo mametcash vana malawi ava vanongova makwacha havana mbochinja vana nigeria inongova iyo manaira havana mbochinja Botswana anongova mapula havana mboshinja asi medu muzimbabwe kubva mumadhola taishandisa tikapinda maratgs tikapinda mumabhondi tikapinda iko zvino zvemumazigi hameno dzimwe dzechingogadzirwa saka moenda kunoita nezvei nyika yanakana mari kuti unodikwa vanhu ane nyika dzine mari sedu nyika ina mari kwemoenda ndodii
nhasi uno regai ndimbotaurawo ndichiti munyika medu mukaomu hamuchina inonzi police service vetarapiya yaimbotibatsira kusunga vanhu vanitazvira mudhorobhari vanoba vanoita mameda cases hakuchina edu ava mapolitician izvozvi muri kuona kuti maarmed robbery cases tiri kunzwa ma4 million ari kubiwa asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zvepolitics vaidai vakasungwa kudhara vanhu ivavo but izvozvizvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita maarmed robberies mapurisa akuconcentrata nepolitics vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga kumaarmed robberies anenge achitinoba saka nyika chaiyo chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle maministries ayo ashata ese
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatida kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki chedu connection for live talk nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika vari sachigaro weSADC vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFrelimo rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisarudza pera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina mutungamiri Nkomo
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuMfumfu 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayela ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo kwele Mozambique. Yena anti unqobile kukhetho lanxa impumela ingakethulwa. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi liyangenela kukhetho lwamanye amazwe asezantsi e-Afrika lincedisa amabandla abusayo. Sixoxa labasakhulayo ngenhlupho ababhekane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla utshayele ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli wakwele Mozambique olusanda kwenziwa emele ibandla elibusayo eleFrelimo. Umnumzana Daniel Champo yena athi unqobile lanxa impumela yalolukhetho ingakethulwa. Umnangagwa ongumgcini sihlalo womanyano weSADC wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Politburo eHarare.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president-elect, His Excellency Comrade Daniel Chapo, as well as the people of Mozambique, on their resounding victory during the recently held elections. Congratulations, Frelimo. ZANU-PF stands ready to cement the long-existing revolutionary unity between our two parties and our two countries.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamalunga edale leZANU-PF Politburo eHarare lamuhla. Abezindaba abeReuters babika ukuba inhlanganiso ezimbalwa ebezihlolisisa ukuqhutshwa kwalolu khetho ezigoqela iAmnesty, iInternational Republican Institute yakwele Melika, zithi belungakhululekanga ngoba ibandla leFrelimo belisethusela uZulu njalo lithenga amavoti ngendlela ezitshiyeneyo. Omele ibandla lePodemos kukhetho lwedale lePhalamende uPaul Gaumbe ubulewe kulelo lize zama ukuphanyeka udaba lokhetho emthethwandaba encediswa ligqwetha lakhe uEvino Bernardo Antonio Diaz, layo obulawe ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla elibusayo eleFrelimo. Abaleli bandla bayakuphika lokhu besithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa ngolwesine kuliviki. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela amalungelo oluntu njalo eyingcwethi kwezombusazwe.
Indlela eqondileyo yokuthi kulindwe ukuthi imithetho yeMozambique yona ithini, ukhetho imphumela yalo ifanele ikhitshwe nini, kuze kufike ekugcineni konke abangabe bephikisa baye emthethwandaba ngemva kwalokhu ke sesingahalaliselana sisithi ubani uphumelele ubani uphumelele. Kuhle ukulinda.
Hamba kwenza ukuthi umongameli Mnangagwa kwenze khona ukuyini?
Isikhathi ngekuthi abantu baya balobungane obujwayele osebejwayelene kakhulu ukuthi baphangise ukuthi bahalaliselane lanxa umthetho lezinye izinto ezifanele zenziwe kulelo lizwe zingakathuthi. Sijwayele ukuthi sikubone kusenzeka kwezinye indawo kodwa kakuqondanga khona lokho. Kufanele siphe ithuba imithetho yelizwe lelo ukuthi ilandelwe, abaphikisa baphikise ngendlela yakhona kuze kufike ekugcineni, ukuthi nxa sokufika ekugcineni ke sonke sesingahalalisela lo imithetho emvumayo oyabe ekhethwe ngabantu ngendlela yemithetho okhethweni oluyabe lukhululekile.
Kodwa yini uzathi phela ungumgcini sihlalo weSADC into ekhuluma khonoko akunjalo baba khona?
Indlela ebeqondileyo ukuthi angahalelisela ukuthi kube lokhetho eMozambique, ukuthi abantu beMozambique babe lethuba lokuthi babambe ukhetho ngokuya ngokwemithetho yelizwe leMozambique. Lokho kulomehluko ngoba uyakhuluma ngokhetho nje lona ungakatsho ukuthi lukhululekile kumbe akukhululekanga. Uqale khona lapho. Ngemva kwalokho ke sekulindwa ukuthi baqale labo abanye batsho ukuthi akuhambanga kahle kumbe kuhambe kahle, kube le ripoti yeSADC layo itsho ukuthi kuhambe njani, African Union itsho ukuthi kuhambe njani. Ngemva kwalokho ke sekuvuma ukuthi sesingakhuluma ngomphumela wokhetho. Okwamanje angakhuluma ngakho yikuthi kube lokhetho eMozambique, kube lethuba lokuthi abantu bavote nxa kuwukuthi kulandelwe imithetho yokuvota, kodwa angathinti imphumela ngoba phela ayikamenyezelwa yilabo abaphethe ezokhetho khona eMozambique.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcweti kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leZanu PF selilandule imbiko ethi lifuna ukuncedisa ibandla elibusayo kweleBotswana, eleBotswana Democratic Party iBDP, ukuthi liqilibezele kukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube.
Isikhulumise ebandla lezanu PF umzana Farai Marapira uthi kungamanga okukhunywa ngumongameli weBotswana umzana Ian Khama kanye lamabandla aphikisayo ukuthi izanu PF izama ukuphathisa le BDP ukuthi licele ukukhetho ozaqhutshwa kwele Botswana ekupheleni kwayonela inyanga.
Ukukhulunywa ngukhama kuyinhlamba ebantwini beBotswana ngoba isithi abanqondo yokuzikhethela iinkokheli abayifunayo.
Marapira uthi ibandla lakhe alikaze lingenele kundaba zokhetho kwamanye amazwe ogoqela kweleBotswana. Ukhama yena ukhankasela ibandla liphikisayo ancedisa ukulibumba leBotswana Patriotic Front. Ujele umbuthano ukhankasa ukuthi abanye abezanu PF sebephiwe izithupha ukuthi bazovota kweleBotswana.
That's why my city on abatori maZimbabwe asena muBotswana kaumangela
bathi yikho umasisi wayefuna ukuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana esebenzisa isithupha. Umasisi wesaba ukuthi kaselasekelo bangitshela abanye eZimbabwe ukuthi vulana amehlo njengoba sibonile abeZimbabwe bevota kwele Mozambique.
Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kwele Botswana Umbrella for Democratic Change umnumzana Mweti Mwasa uthi balobufakazi ukuthi ele Botswana lisebenzisana lohulumende weZimbabwe uzama ukuthi kuphekwaphekwe impumelo yokhetho ozaqhutshwa ekupheleni kukamfumfu.
The BDP is now in cahoots with the ZANU PF.
Ibandla le BDP lisebenzisana le ZANU PF ukugqila kukhetho.
Ngokunjalo uMhwasa uthi bazafola emgwaqweni yeGabron ngomgqibelo belubhekise ku-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana uyaphanyeka izikhalazo zabo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe kweleBotswana umzana Witness Ngwenya uthi bayazi ngokutshengisela kwe-UDC kodwa bazathatha imilayezo kwisiphathamandla eHarare ukuthi baluphathe njani lolu daba. Kusenjalo ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party iBCP lona elingaphandle kumanyano ye-UDC lithi lavela lasola isikhathi inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana eye-Independent Electoral Commission IEC isiyathapha imbono yokukhomishin yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ekuqaleni komnyaka. Unkosazana Mphopheko uthi iZEC kayithenjwa ngoba icatshangelwa ukuba ihlale iphathisa ibandla lezanu PF uqila kukhetho.
We also released a statement expressing concerns. IZEC yaziwa njengenhlanganiso ehlala incediswa ibandla leZANU PF ukugcila kukhetho.
iZEC iyakuphika lokho isithi kayingeneli ukukhetho lokwamanye amazwe. Isikhulumise bandla le-PDP Mnumzana Khalelelo Khenze uthi konke okukhulunywa amabandla aphikisayo phezu kokuqela ukhetho yikuphelelwa ngumphako ngoba amabandla la ekethula okufanayo ngomnyaka 2019 kodwa ehluleka ukuveza ubufakazi phambi komthethwandaba. Kubikwa njalo ukuba ibandla leZANU-PF lingenele ukhetho oluqhutshwe kwele Mozambique njalo lazama uncedisa ele African National Congress ukuphekapheka ukhetho kwele South Africa. Amabandla aphikisayo athi selingenela njalo kwele Namibia nakwele Zambia lapho elisekela khona ibandla lwayengumongameli uMnumzana Edgar Lungu. ELeBotswana liqale ukuvota ngomgqibelo kulabo abahlala phandle kwelizwe kanye nezisebenzi kahulumeni ziyabe ziphatheke kukhetho kuguqala amapholisa lamasotsha. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLeBotswana.
Abantu abedlula inkulungwane bafole emigwaqweni kobulawayo namuhla becula bevalelisa ugogo obelodumo uRose Nyathi yena obhubhe ngomgqibelo wabekwa namuhla. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Bekulabantu abaningi kobulawayo theater babevaleliswa uManyathi obelela ilungelo labathenga bethengisa impahla emgoqweni njalo bethanda ukukhuluma obekuhlekisa uZulu. Abantu abahamba emthandazweni wesikhumbuzo sikaManyathi bancume kakhulu imisebenzi yakhe. Indodana yakhe uKenny Dube ube ngunina ngemfundiso amnika yona.
Mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani. Ngiyibonga. Ngishiye ngisendaweni engcono kakhulu.
Umngane wakhe omkhulu nakafarayo uthi uManyathi umtshiyele isiZulu.
Into kade eyilwela nesiwoku bazayisebenzisa labo abaseleyo umsebenzi wakhe phambili. Simlandele into kade ezifisa ukuthi aziyenze.
Abezombusazwe labo bavalelise ugogo odumo obesaziwa ngokuthi yibulawayo celebrity. UMnumzana Sarenda Kapoikilu omele isigaba sebulawayo central edalela ephalamende uthi bezwana kakhulu lo gogo uRose. Ihlobo zithi ilizwe lilahlekelwe liqhawekazi. Umnewabo uMnumzana Mackenzie Mlotshwa uthi udadewabo wayengumuntu othanda iqiniso.
Iqiniso lakhe kakhethi ngibone ngani selizazwakala ukwedlulisa phi.
Othe ngayethengisa impahla etshiyene ugogomoli moyo bekungamathe lolimi loManyathi.
Sasukela kudala sasithengisela phezulu khona ngalesi sonke so silahlekelwe kakhulu.
Udabukile lothande kancube wencedisa uManyathi ukondla abantwana abaswelayo.
Abantu ababuya emfeni lapha ngiyamangala inamba le more than 1,000 people.
Ubera bangani abaningi uManyathi omunye wabo ngugogo Gertrude Sibanda.
Thine besesigrumile singamawido about 30 to 45 esesipromise ukuthi uzasenzela izinto ezinhle.
UManyathi ubekwe emini namhle emangcwabeni yokulondoloza amaqhawe eLady Stanley Cemetery ngoba eli qhawe ngazi lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo igama lami uEzra Chisaspanda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Korea lithi lizanika ele Ukraine izikhali uma ele North Korea lingahambisa amabutho alo kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters labe AP. Ibutho lakwele Uganda lona selithole amalunga ebandla eliphikisayo ele National Unity Platform alitshumi lasithupha 16 elamacala okuthwala amabhomba lezinye izikhali ezingekho emthethweni ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kusukela ngolwezi ngomnyaka ka-2020 kusiya kumabasa ngomnyaka ka-2021. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uphenyo olwenziwe ezinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi abancintisa kukhetho lukamongameli waleli lizwe Vaqhubeka bengutshikilo bhanqa sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans uzancintisana lonkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats kukhetho lolu umhlaka 5 ngenyanga ezayo. Kuzakhethwa njalo amalunga amadala ePhalamende womabili aweCongress kanye lenkokheli yezabelo. Izigaba ezibaluleke kakhulu ezingadala ukuthi ababili laba banqobe kumbe bakhethwe ama-battleground states abalisa iPennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada kanye leWisconsin. UTrump lo Harris baphakathi kokukhankasa kulezi zigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Akula clear lead okukathesi ngoba siyabona ama-polls akhomba ukuthi we are in a statistical dead heat. Singakhangela ama-states angantho aqakathekile. UHarris kumele awine ama-states amathathu ukuthi anqobe iPennsylvania, iMichigan, leWisconsin. Singakhangela iPennsylvania uTrump ungantho uphambili nge-1.46 to 45. Singakhangela Michigan, uNkosazana Harris is ahead by 2 points, 47 to 45%. Singakhangela Wisconsin, uNkosazana Harris is ahead 46 to 45. So hi, kuyahanjwa this election. Ukuthi sibone sibili ukuthi mbani ozanqoba. Eish, kunzima. Ngoba despite all the things that have happened, including ama conviction ka former president uTrump, lokhe ekhona khonapha duzane kukaNkosazana Harris. So hayi, ukuthi sikwazi ukuthi umbani ozanqoba mhlaka 5 awukacaci.
Ukukhetho lokudinga amalunga amadala ePhalamende womabili elelower house le Senate kanye lokhetho lwenkokheli yezabelo ubona kunqoba liphi ibandla?
Ama states njengabo Ohio lapha, they are more Republican leaning, so yibo ngantu abazathatha wonke ama races for the local races. Yibo ama majority lapha for the state legislator, so amboni kutshintsha kakhulu. But i-state race between Benny Moreno lo Sherrod Brown kuthwaso kusetshenziswe 300 million, the most expensive Senate race in America kathesi. Ngoba siyakwazi ukuthi uBenny Moreno engathatha lona leli seat, then uSherrod Brown who have lost a Democratic seat, kutsho ukuthi in the state senator, ama-senators, ama-Republicans bayasebe phambili kwama-Democrats. Kuma-Congress races, I think bathi khona ama-Democrats might flip 5 to 7 seats. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans are leaning forward by 4 Congress seats. So khonapha ngantu akuzatshintsha. I-Republican ithathe ama-Senate seats, i-Democrats ithathe i-Congress. Yikho engikubonayo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika njalo uhlala e-Ohio khonapha eMelika. Kweziphathelane labasakhulayo, uGilbert Zulu owafundela ukukanika izimota utshona ebhoda eHarare ethwele amaqanda awathengisayo. Uthi imisebenzi kayitholakali. Abasakhulayo abangakaze bethole imisebenzi selokhu baphutha izifundo emakolishini emfundo yaphezulu bakhala ngalolu daba. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukuhlupheka kukaGilbert kuvezwa izicathulo zakhe esezisubuke okumangalisayo njalo esezitsheke okokuthi ulakho ukudonseka imisipha okungenza ukuthi aqhuzuke nyawo. Ujuluka izithukuthuku ebusweni emhlane lentanyeni ngenxa yokusindwa ngamaqanda awafake ezitsheni ezimbili. Ngosuku lolu uvuke ngovivi wahamba ngenyawo esuka ebuliliro waze wayafika enzikini yedolobho leHarare. Ukukhanya kusala ngalolu suku ngoba usethengise amathathu kuphela phakathi kwamaqanda afika phose amachumi ayisikhombisa. Seligwaze umhlaba kodwa kanathemba ukuthi uzathola yona yokugada umchova esebuyela endlini.
Afundele ukulungisa izimoto like ukukanika lokho. Empilweni yami angikaze ngasebenza, ngizithengisela amaqanda nje.
Wesaba ukuba amaqanda la azabola kungedlula insuku ezintathu elokho ewathengisa. Banengi abafundela okutsheneyo abakusimo esifana nesikaGilbert uNomqhele Chuma owafundela ukweluka inwele eHarare Polytechnic uthi gayitholakala imisebenzi eZimbabwe njalo gayibambi imali.
Le ngane yothi esuhamba esikolo sabantwana, imali yakhona yona iphelela kuleso sikolo. Angikwanisi ukuba ngihlanganisa imali kwanokuthenga noma okubambekayo nje.
Usele minyaka engamashumi amathathu eseluka abantu inwele kodwa engatholi inzuzo eyeneleyo. Abanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kunzima kakhulu ukuphanda impilo elizweni. UDumisani Mthombeni osebenzela eCopacabana enzikini yedolobho leHarare laye ufana ledlozi elingabuyiswanga ngoba kwesinye isikhathi uqina ezulazula emangcwabeni edingisisa ukuba kuyini okwamenza waba kusimo lesi. Uthi imithelo kahulumende yengeza inhlupho wahlangana lazo empilweni.
Thina abagilayo imali esiyitholayo ibhadala abanikazi bemduli esisebenzisayo yona le, impilo yathi iba nzima ngamandla.
Bayakhala abanye bakhe abafisa ukuba uhulumende asekele imisebenzi yabo yezandla. UHenry Shoko ohlala elokishini leMfakosi laye uyakukhuthaza lokhu.
Uhulumende ngabe uyabeka isikhwama sokuthuthukisa abatsha ikakhulu sikhangela kuba impilo zethu zahle zaphosa zavaleka ngenxa ye-COVID-19.
Uhulumende uthi usebenzela amabhanga agoqela ele-First Capital Bank ekuqhubeni inhlelo zabatsha kodwa abatsha abaningi bathi kabazifinyeleli inhlelo zabo ngoba akukhani ukuba kwenzakala nemabhanga ukuthiwa kumele abancede ekusunguleni lekuthuthukiseni amabhizimusi. Umnumzana Zevana Igumbo okuhlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha uthi kuningi abakwenzela abatsha eZimbabwe.
Uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuthi wonke umuntu okhulayo athole okokwenza. Abantu abatsha kumele babhalise ku-public services nxa bedinga imisebenzi ukuze labo bethole ama-opportunities.
Inkampani ye-Tastista ebuthelela inani lemisebenzi ezamabhizimusi lokunye emhlabeni wonke jikelele iveze uphenyo olwenze enyakeni ukuba abasakhulayo eZimbabwe ababedinga umsebenzi abaneminyaka yokuzalwa esuka kwelishumi lanhlanu 15 kusiya kwengamashumi amabili lane 24 babeyisilinganiso sokwedlula kancane okulishumi lambili 12.37%. Kodwa abahlolisisa umnotho bezimele wakuphikisa lokhu besithi laliphezulu kakhulu inani lababedinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathengisa esitaladeni koBulawayo bathi bayaqhubeka ngokusebenzisa imali yamadola eMelika, irandi, ipula, lepula njengenhlala yenza njengoba eZig ingazange ifinyelele ngobuningi kulelo dolobho njengakwezinye izigaba. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
sizahlala sisiwoda kubona labo emqunyiwe izitolo imkambo le phansi emncane le equnyiwe yezathi siwoda sabe sirobhana Rob Peter and Faye James sizabe sikhala kade ngithi shotile nge-1 rand yona kuyiprofit yakhe laye uzabona ukuthi omunye laye xa esemotisela laye uzamkhwezela ethi 12 rand 13 rand.
Ungasichosisela ukuthi liwoda njani ezitolo lezi njalo nxa selithengisa liyakhetha yini uhlobo lwemali?
Ezasisehlela khona imchova swavalwa ke uEdgar sokuyini ngamashopunyana ufind ukuthi kupartitioniwe phakathi kulothengisa amakhukhu oil yakhe kulothengisa izigqokanyana inzipho kulothengisa ama-thread ubona lana amashop yiwe sesingena kiwo siwoda kiwo sawotisa nge-US dollars or nge-rand. So vele ku-odaki wethu kasisayithatshana sesilabomesinabo ethu eduzane khonapho ngabo kodwa vele bafuna i-cash ye-US dollar or irandi maybe sometimes la kwezinye indawo ipula ukuthi ipula nje kalijafanga ukusetshenziswa kakhulu lathi nxa sozithengisela abanye ukuthi ungayiwodi cooking oil yakho maybe in bulk nxa uwodele kuhle iyabe ngama-$2 something US lawe sengiyifaka lami kuyi-50 cents sengisethi $3. So we find ukuthi vele idorobho lonke lakobulawayo amashopu amakhulu lawa akusela business pick and pay ngikhuluma so-chopis ngikhuluma so-bantu challenge abangenayo bethenga and bengama-civil servant and boda bathenga nzima nti uyathola isitolo sesithi yakula network business ekuma-partitioning shops lawa amancane ibhizinisi elihambayo lona lelo ngiyanikosheta edayibisakhiwa as compared to emashopu anjengapo okay lathi nxa sicela sikhala lathi lawo wama-customer lawa akhala uzosithi angile 40 rand ngishotile nge-10 rand uzosithi ilanga lingilitshone ngingabambanga mali sosidayibisake sisebenzisa wona lawa ama-currency angasowethu emzini lezigi vele isifile okwatsho abantu ama-youth athi iyafaya kaloda isifilodile njalo singayazi singazake silisebenzise kubala evene le ma-church uyufind ukuthi sile ngcebethu yokuthi hhayi abazaphosela labo lapha izigi uthola vele kungela xa ungathola uzitholela ivini i-10 zigi kuphela nabesishayiphisa akusela lo muntu oshayiphayo ngoba ufind ukuthi imali zona lezi zifrozile emabhuku emabhenki abo zifrozile azipumi azikhipheki from bank to ecocash.
UNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 into nje ngikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abafana nabo lama MPs ezana into abazikhulumayo vele zidabukile nje azizwakali ma kukhulunywa ngabantu ababotshwayo besiyagcina ejele kambe ilizwe lingayi-experiensa ngokuthatha abantu ukuthi sithi batoyitoya begcina ejele for 3 months to 1 year kungalanto vele abayithonisiswayo futhi ubususiswa umuntu kuthiwa yi-legislator ethi hhayi ngabantu abangayenzi kahle. Kanti vele mina into engiyibuzayo ukuthi imlandi le-America la mazwe nalawo ngeke uzwe iZimbabwe ikomplaina nge-Israyeli kodwa ikomplaina nge-America lemdlandi. Kanti i-Israyeli iyenza uku-right yini khonokubhomba abantu?
Studio 7 linjani basakazi, linjani balaleli? Hhayi, ngiyalibingelela lonke. Ikuthi iproblemu kaJosepha uChuma kafuni kuvuma iqiniso. UJosepha iqiniso abalivumi. Yiloba ngithi abantu bezanu iqiniso ukuthi abalivumi bacasha ngomunwe. Konke abakukhulunywayo kulabantu abangahlala almost 3 to 4 months basestokisini bangagwetwa. Hayi. Hayi, sarendi ngohulumende lo silaye lo. Sarendi uhulumende wasifakayo lo. Sarendi uhulumende odlakela.
Studio 7 yani basakazi abalaleli. Asakazi, sicela ukuthi izindaba zenu ziziqedisise ilandeleli kaze siyezokuthola abantu abathatha imali ukuthi sebaboshwa mbobotshwanga sikwazi sizowuthokula omunye laye la ushatunga lo sitowavulela amapholisa ingqama ukuthi kwaphetha ngani sikwazi acele kunye likulandelele sikuzwisise lapho kuya khona kokucina khona.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi, mina igama lami ngumelusi Mthembu lapha kwele South Africa. Sesiyazamini athi kusenda ama-audio, hhayi ama-audio tawabalwa.
Siyabonga balaleli, lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho lwemelika. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.